Manhero akanaka mukoma Blessing. Sarudzo dzafamba zvakanaka muNew York mandiri. Iko zvino manhero anhasi vanhu vakazara muguta vari kumirira maresults. Pandiri panapa ndiri kuenda kunoona Hillary Clinton anova akunzi asvika asi pakazara zvisingaiti nevanhu vakamirira kunzwawo futi maresults manhero anhasi. Tichibva pano paTimes Square pakazara zvine vanhu. Vatori venhau vazara muTimes Square vakamirirawo kunzwa zvabuda musarudzo yanhasi.
Makwanisa here kumboenda kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichivhoterwa?
Mangwanani na six mangwanani ndasvika panonzi paBrooklyn panga pachivhotewa. Vanhu vamuka mangwanani chaiwo vachinobata mitsara yekuvhota. Vanhu vanga vachiratidza kufarira kuvhota. Vandataura navo vashoma-shoma panguva dzekuvhota vanga vachiratidza kuti sarudzo vari kuifarira uyezve pfungwa dzavo vanga vakatogadzira nechekare kuti vanovhoterani. MuManhattan vanga vasingavanzi vachitaura nezvaHillary Clinton.
Pane zvamaona pakuvhotwa kwanga kuchiitwa nevanhu imo muNew York umo, pane zvingadzidzwawo here nenyika yakaita seZimbabwe?
Pane zvakawandisa zvandaona zvingadzidzwa nenyika yedu yeZimbabwe zvakafanana nekuti vanga vasimo muvoters roll. Vanga vachinzi vanyorese, vachipedza kunyoresa vobva vatovhota panguva idzodzo. Zvimwe zvandaona ndezvekuti mapurisa haanei nechokuita nenyaya yekuvhota. Munovhoterwa matingati mupolling station mamuchingori nemupurisa mumwe chete uyo angachingochengetedza runyararo asinei nekuvhota kwanga kuchiita vanhu. Uyezve nyaya yezvitupa ndaona sekuti chidzidzo chakanaka, munhu ngaari kungotendedzwa kubudisa chitupa unovhota ipapo. Chinonzi voters roll zvakare changa chichiwanikwa pose pose, wainga uchikwanisa kuchiwana patingati paintaneti, wanga uchingonotarisa pawebsite kuti zita rako ririmwe here nekero yekwaunogara. Uyezve pane imwe information yawanga uchiwana sekuti unofanira kunge uchivhotera pati.
Saka iwe wakwanisa kushanyira dzimwe nzvimbo dzipi muAmerica munomu?
Ndakashanyira kuOhio nekuColumbus nekuCleveland nhasi ndanga ndiri muno muNew York.
Saka pane vatori venhau vangani vauri kufamba navo?
Pane vatori venhau 25 vakabva kunyika dzakasiyana-siyana vauya vatingati maInternational Journalists vanga vakainvaitiwa neForeign Press Center United States of America.